Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 3 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nhengo yebato reTRIPC yourayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF muHarare. Dare repamusoro-soro reSupreme Court ropa mutongo unobvumidza nhengo dzeTRIPC kukwikwidza musarudzo dzedare reParamende. China yoramba kuti iri kutyora kodzero dzevashandi nekukanganisa nharaunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yebato reTRIPC vatanaka chitsunge vanonzi nebato ravo reTRIPC varohwa nedemo dzinodzokorora varohwa nedombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kuGlenview 7 muHarare vatsigiri veTRIPC vanoti vanga vachiita musangano wanga vapiwa mvumo nemapurisa kuti uitwe asi vatsigiri veZANU PF vakauya kuzovarwisa mumashoko kuvatori venhau bazi rezvekuburitswa kwemashoko pamwe nemapurisa vatenda kuti pane munhu afa Mapurisa ati achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaTrustwell Chikomo nengo yeTRIPC iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South.
Pazara veZANU PF kuti dzira kuti saka vachenge tinokambina. Saka zvadaro nemva vepolisi vatuma mapurisa eRiot. Saka icho vanhu vanga vaifanira kunge vachireita ipapo pazosvika vamwe vedu. Uno achiya panzvimbo paHarare bakuna pakati pakatozara polisi nemaite ezanu PF. Uva maite ezanu PF vataka kunonga matombo. Vanonga matombo vachiimbo vataka kutema motikari. Vatema motikari dzedu. Uva vanhu vaya vadi vedu vatiza veTPC vachibva vaenda. Saka pavaenda pavazonzwa kuti apa nhikiripaipa padi pakatwa matega nepolisi paclio. Vakuchidzokera kudzimba dzavo. Vapati kunzwa kuti umwe wedu azotemwa nedombo. Akambafira pasipoti. Akutodzokera kumba kwake hake.
Pane vari kuzikanwa here kuti ndo vakanda matombo aya zvafamba sei?
Vari kuzikanwa kuti vakanda matombo.
Vamutema ndivanani vari kuzikanwa here?
Vamutema vasati vatapuwa mazita avo. Ndiri ndandisiri panzvimbo. Saka tatozobvunza vanga varipo vacho kuti vari kuziva here kuti ndiani vatema vakanda matombo. Asi vari kuti mayouth eZANU PF anogara imomo mutanaka.
Mamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Vaenda kunomhangara ndovanga varipo vamwe machandeni matatu nawo.
Saka mutumbi wemufi uri kupi pari zvino?
Mutumbi wemufi uchiri pagraundi pauri kunzwa kuti watemwa nematombo patanaka.
Saka imomo nzvimbo yenyu yeGlenview zvinhu zvakamira sei chaizvo? Sei muri kuitika mhirizhonga yakadai? Ndo zvagara zvichiitika here kana kuti?
Munzvimbo yedu yechiri constituency magara muchitoitika violence. Hatisi kutenderwa kukambena zvakasununguka. Last Thursday muti wa20. Patakaenda muhucho kunze tinonamira maposters edu pakauya mayuti vakatumwa necandidate iri kukwidza neZANU PF nemotokari yautete adaita kanzela yewhite tinted yewhite vachibva vasvika vobva vatibhloka vobva vatora flower yanga vaidangaida mumaposta vobva vabira moto yedu yekunamira maposters eZANU PF paibva vatora mashanga aida kutisa motokari yangu.
VaTrustwell Chikomo nengo yeTRIPC iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, tabatawo vakafano bata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Murombo, nekubva kuti kune mwana weZimbabwe ashaika mukuru wana. Isu mukuru wenyika akabuda pachena akati haadi kunzwa zvemhirizhonga.
Imiwo sebato rezanupiefu, zvizva muri kuita kuye uchidza nhengo dzenyu iro shoko ramuri kuti muri kufamba naro remutungamiri wenyika rekuti kwete kumhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Isu ndotarisa mukatarisa pose patinoungana semhuri rezanupiefu. Hapana patinoungana shoko rero rikasataurwa. Mukatarisa chiro panharaunda yesocial media, takadzora tikadzorana. Nekuti vaya esi kurowana panyama chero mashoko Israeli. Inokwana pasi peabuse. Saka isu chero kusocial media munoona kuti hatisharovani nevanhu, hatitukani nevanhu. Tiri kukurudzira runyararo kuvana vedu.
Asi kune vamwe vari kuti munongoita gudzira mukanwa kutaura, asi kana kwava kuzviita uku kune kusina zvamunozoteera pamashoko amunee muchitaura, munoti?
Isu chatinoita sebato rezanupiefu hatifariri mutambo wekunongedzana nekaa. Asi tikatarisa kuzaka vetipesii vakatema vamutobi nevateedzero vavo, isu hatinganyomanya nenyaya idzi nekuti isu chatinenge tichikurudzira runyararo nekudanana.
Saka sezvaitika izvi zviri kunzi nhengo dzenyu ndodzauraya munhu, matanho apa hamuchatora sebato?
Isu sebato hatina matanho atinokuita wokusunga. Asi chokutanga ndechekuti isu tinokurudzira vamutobi ngaabate munhu iyeye. Tapedza izvozvo tisaramba tichiwedzera kubvikisa chifura purezidendi vedu nemutungamiri wedu wepati nenyika vamutangaza rekuti ngative nerunyararo, ngative nekudanana. Isu kuzanupiefu tinoti atingazive ngaadzidziso. Saka tichawedzera kubvikisa shoko iri kumasapota zvedu ose.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvokuburiswa kwemashoko mubato rezanupiefu vaFarai Marapira vari parunhare muHarare nestudio 7. Chakadaro, mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanga vachita misangano kuManicaland nhasi. Asi sematauriro emumwe mukuru mubato iri amai Linet Karenyi Kore, vatsigiri vavo vanga vachityisidzirwa.
Tanga tiriko nhasi but taona vai vezanupiefu vakaplandwa in each and every entry yekuti vanhu vauye kumarali kwedu. Zvoreva kuti havasvika violence physically but that silence iyoyo neintimidation yekungotichidzira vanhu kuti sabhuku anonzi ngaanyore vanhu vanouya kurali bese vazochichidzirwa, izvozvo ndo zvandiri kuona kuti aiwazve. Kana tichienda kusarudzo, the election must be free and fair. So marallies ndizvo zvikabva pahauna, the ground was tagged.
Mimwe misangano yaitwa kupi navachamisa nhasi?
Nhasi taita kunyatate kunyanga no kunyanga south.
Saka vachamisa vanga vachiudza vanhu kuti kudii?
Vachamisa vanga vachiudza vanhu hurumende ine shido zvevanhu pamoyo, ichange ine mapolicies akasiyana siyana. Vataurawo kuna vana sekuru nana gogo kuti muTCCC in the new government ye Great Zimbabwe for everyone. Munhu wese anenge akwegura anofanira kutwa take care nehurumende. Vaya vana vekuchikoro tinofanonga tiine makaricula anodiwa nevana uye inoenjedzwa vabereki. Vakuru vakuru vese vanga varipo vanga vachifarira kunzwa vachitaura kuti muhurumende yavachamisa vashandi vachava nemuhoro unokwana, zvipatara zvigoita mishonga, marodzi edu agogadzirwa. Uyewo veminda vari kumaminda vanorima kumafarms vari kuti land is invisible, land yakatodistributwa. Asi taakudiwa kuzogadzirisa kuti aiwa tisaita 99 year lease, asi kuti vanhu vapiwe matitle deeds, vapiwe zvikwanisiro zvekuti varime.
Asika vamwe vanoti vari kunyanya kuvimbisa zvinhu zvakawanda zvinozonetsa kugadzirisa nekuti mari yacho inobva kupi, vachitiwo bato renyu ndoo riri kutonga maguta omu asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aivazve vanotadza nei kuzvigadzira pavanga vari muhurumende yemubatanidzwa, munhu wese anoziva kuti nyika yakanga yashanduka, zvinhu zvakatanga kufamba.
avanga vari mumwe mukuru mubato reTCCC amai Lynette Karenyi Kore vari parunare kwamutare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanga vachivhura chimwe chikamu chegwenya remarasha kuhange uko vatenda hurumende yeChina nekubatsira muhurongwa hwekugadzira kuti ringe richitanga kushanda. Dare repamusoro-soro reSupreme Court nhasi ratambira chikumbiro chenhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana chekuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzedare reparamende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura mutongo uyu, mumwe wevatongi vatatu vanzwa nyaya iyi, Justice Dlekani Mwayera, vati dare rarasa mutongo wakaitwa nedare High Court mulawayo, uyo waive warambidza nhengo idzi kukwikwidza, vachinzi vakaisa mapepa avo nguva inotarisirwa nemutemo yadarika. Izvi zvatsinhirwa nerimwe gweta range richimirira nhengo dzeCCC, vapaida moyo saurombe.
Sekusi wakwenyu tatiri pamberi pedare reSupreme Court pamusoro penyaya yekubviswa kwemacandidates edu eCCC kubulawayo vari 12. Sadare reSupreme Court rapa mutongo rati iro macandidates iwayo adzoswe aconteste kubulawayo.
Vachitaura nevatori venhau vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC muzvarefadzai mahere vatendawo kuti ndizvo zvaitika mudare. Vaenderera mberi vachiti
zvinhu zvekuti zvinotirwadza nokufanga singafani kubviswa pekutanga asi ndopatiri. Kune vagari kana kuti macitizens tiri kuyambira kuti tapota munhu wese ngaabude, ngatibudei neuwandu hwedu musi wa 23 August kuitira kuti tikunde nepakuru musarudzo dziri kuuya. Zvanzi navachamisa, toda kuvaka Zimbabwe inoshandira munhu wese.
Gweta revanhu 12 vakakwidza nyaya iyi kudare vatembingosi Magwaliba havana kutaura nevatori venhau. Asi vachitaura neStudio 7 vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati mutongo wapo wakumatare uyu unoratidza kusununguka kwematare.
Sebato ZANU-PF itsogamuchira mutongo wese inoburitswa nematare enyika. Izvo zvinoratidza kuti matare enyika anozvimiririra, haana anovatuma nekutaura kunoita mamwe mapati. Isusu tinokurudzira mutemo kuti utevedzerwe. Hatitarisi kuti zvanakira kwedu kana zvanakira kupi.
Mune imwewo nyaya, mutongi wedare reConstitutional Court vaPaddington Garwe nemagweta ari kumirira mumwe wavari kuda kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuere nemagweta vaLovedale Mangwana avo vakaenda kumatare kunoti vaKasukuere vasakwikwidze vaita musangano nhasi vakabvumirana kuti vachazeya nyaya yekuti yonzwikwa nedare here kana kwete svondo rinouya. Gweta ravaMangwana vaLouis Uriri vatsanangura zvaitika mudare.
Dare ranga richikumbirwa navakasukuere kuti rimise kudhindwa kwemaballot papers. Vakasukuere bvisa pamberi pedare application yavo yekuti maballot paper amire kudhindwa. Asi zvazonzoo zvakare chichemo chavo chekuti nyaya yavo inzwikwe neConstitutional Court chinzwikwe nechimbi chimbi, nekudaro nyaya yacho ichanzwikwa neConstitutional Court musi wechipiri na 9:30 mangwana.
Gweta ravaKasukuere vaMethod Lovu vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare. Dare repamusoro reHigh Court nerepamusoro-soro reSupreme Court akapa mutongo wekuti vaKasukuere vasakwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika vachinzi vaive vapedza mwedzi 10 vari kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chakurudzo yemashandiro emakambani ekuChina ari munyika yakaitwa nesangano rakazvimirira rega reInformation for Development Trust iyo iri kuratidza kuti makambani aya ari kutyora mitemo zvakanyanya yatsamwisa chimwe chizvarwa chekuChina chinova sachigaro wesangano remabhizimusi reAfrican Empire Group vaSteve Zhao zvekusvika pakutadza kuzvidzora. Chakurudzo iyi yabudiswa mubhuku raparurwa nhasi muHarare nesangano iri. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nevatori venhau muHarare nhasi pakuparurwa kwebhuku reIDT iri mushure mekunge vashaya mufaro nezvavanzwa zvichibudiswa mukuparurwa kwebhuku rakanzi Paces and Curses, Impact of Chinese Mining on Local Communities in Zimbabwe, vazhavo varamba kubvumirana netsvakurudzo iyi iri pamusoro pemashandiro emamwe makambani ekunyika kwavo ari munyika. Asi vasizani weza vanoshanda kuchikamu chekuburiswa kwemashoko kumuzinda wekuAmerica muZimbabwe vachitaura vakamirira hurumende yeAmerica vati ivo America inotsigira sangano reIDT mutsvakurudzo dzaro pasina kutora divi.
Makambani aya angave achibva kuAmerica, angave achibva kuBritain, achibva kuChina, anofanira kutedzera mitemo yemuno muZimbabwe, anofanira kutedzera mitemo yemalocal authorities. Iyeze anofanira kutedzera mutemo weinternational community kushanda muno muZimbabwe. Chirongwa ichi chinoitwa nevanhu veinformation for development trust, haive kuAmerican embassy, haive kupi, haisarudze futi kuti inoongorora makambani eAmerica kana kuti eChina.
Uku vatawanda majoni vanova mukuru wesangano reIDT vatsananguravo nezvebhuku ravo ravaparura nhasi iri.
Ibhuku riri kuburisa zviri kuitika munharaunda dziri kuitwa zvicherwa nemakambani emachina. Kuti tione kuti vari kutedzera mutemo here.
Asiwo vachipikisana nekuita kwavazhavo, vamajoni vati ivo zvanga zvakakosha kuti vazhavo vange vatanga vaverenga bhuku raparurwa nhasi iri vasati vakundwa nekugumbuka.
Tanga ndechekuti pane avo vawanzwa vachinyunyuta, havasati vaverenga zviri mubhuku.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida saurombe avo vanga varipowo pakuparurwa kwebhuku iri vatiwo hurumende inofanira kuona zvekuita pamwe chete nemakambani aya anobva kuChina.
SeZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kuti isu tiri kuti hurumende inofanira kunga iri kuprotekta mahuman rights ari kuitika even mamining communities. Asi totiwo vari kumaina vacho vanofanira kunga vaine a respect of those human rights. Macommunities vanofanira kunga vaine maremedies anovabatsira kuti kana zvinhu zvichinge zvakanganisika vabatsirike.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa munyika vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Masangano evashandi eZimbabwe Federation of Trade Unions pamwe neZimbabwe Congress of Trade Unions agara achinyunyuta nemashandiro emamwe makambani anobva kunze kwenyika, zvikuru anobva kunyika yeChina. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudzawo Studio 7 kuti nyaya dzekusatevedzerwa kwemitemo nemakambani ekunze kana kushungurudzwa kwevashandi dzinofanirwa kumhangarwa kubazi ravo kuitira kuti patore matano nekukasika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kupomerwa mhosva dzekuda kurambira pachigaro vakundwa musarudzo muna 2020 vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare reFederal Court muWashington DC nhasi kuti vapomerwe nyaya iyi zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe.
Nyika yeAmerica yava noutongi kune bumbiro rinodarika makore mazana maviri. Vava netsika yavakaumba ina matura ezivo nokuite zvinhu. Tiri kuona chose kuti vari kucheresedza mirao yavo takatarisana nezvakaitwa navaTrump gore ra2020 apo pavaizama kumisa basa ravanhu rokushara utungamiri hwenyika imomo. Ndopairi kubva mhosva yakanyanya ipapo yokuda kupidigura simba ravanhu rokushara mutungamiri hwenyika muchekerere zvichitwa nesarudzo. Pane dzimwe hadzo nyaya nhatu dzatiri kuonawo dziri kuitwa nematunhu matatu imomo.
Tomboona kuti ivo vaTrump vari kuramba vachiti aiwa kufukunurwa kwenyaya idzi kuri kuenderana nekuti vaJoe Biden avo vakavakunda mugore ra2020 vari kuda kuedza kusvibisa zita ravaTrump kuitira kuti vasapinde musarudzo dzegore rinouya. Munoona sei izvi?
Tikatarisa chakanaka chakatanga. Chakatanga ndo basa rakaitwa na Trump rokuda kuviringidza basa ravanhu. Takaona vachikurudzira vamwe vanhu vakanga vasina mvumo kuti vagova pakati pokukanda masarudzo mavhota vanoti electoral votes aya. Tikazoona isusu vaTrump vachikurudzira vanhu kuinda kundokwira pamizinda weutungamiri weAmerica. Ngati pane makare avo tikaona kuti pakatofiwa ipapo. Saka zvinhu zvese zvakaitika izvi ndo zviri kuda kugadziriswa nemutemo wemhosva dzatarisa navaTrump. Zvagara zviri pazvo zvekuti ushe hunorwirwa. Saka kana ivo vaTrump vachitarisa kupinda mumapisi egore rinouya, takatarisana neizvazvo 2024, asi havangagoni kupa chikonzero chokuti hurumende yeAmerica yava kuvarwisa takatarisana nhange mutange egore rinouya iro. Asi kungoti pane mhosva dziri kuda kugadziriswa dzakaitika mugore ra2020.
Pane zvingadzidzwe here nenyika yeZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno?
Zvidzidzo zvikurusa zvinofanirwa kuitwa nenyika yedu yeZimbabwe. Chokutanga, tikange tava nomutemo wavanhu, mutemo iwoyo ndiwo unenge wamirira simba ravanhu. Tikatarisa ZEC, Zimbabwe Electoral Commission, tiri kungoona iri kungovhuvhuta ichingovhuvhuta nokuti haina mbiru dzakasimba dzomumurayiro nokuti iri kutambwa nayo. Totarisa zvemakoto omuno Matare, ari kuvhiringidzwa, haana mbiru dzakasimba. Ose iwoyo anenge ongovhiringudzwa tikati nehofisi yapresident anenge aripo. Sezvaida kuita Trump kuAmerica, asi tozviona kuAmerica uko zvakaramba nokuti mitemo yavo yakadzama ndeyavanhu yavakabvumirana. Zvasiyana nokunoko.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Urayai Zembe, vari parunhare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Anozviti ndiye mutungamiri mutsva wenyika yeNiger, Abdurahman Tiani, azivisa nhasi kuburikidza nemashoko paterevhizheni kuti nyika iri mugwara rekuenda kusarudzo dzeutongo hwegutsa ruzhinji, asi haana kupa zvizere kuti zvichafamba sei. Svondo rimwe chete abvuta masimba achibvisa mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum. Soro dzarongwa patsva musarudzo dzenhengo dzeparamende mudunhu reUlawayo zvichitevera mutongo wapiwa nhasi nedare repamusoro-soro reSupreme Court wekuti dare reHigh Court rakaresva pamutongo wekurambidza nhengo 12 dzebato rinopikisa reCCC dzichinzi dzakanonoka kusvitsa mumagwaro adzo ekuti dzikwikwidze musarudzo kudare reNomination Court. Mutongo wedare reSupreme Court uyu wapawo mukana kune vamwe vanosanganisira nhengo dzemapato eFree Zimbabwe Congress neZimbabwe African National Congress, izvo zvasvitsa vanhu vachenurwa nedare kugumi nevanomwe. Izvi zviri kuuya kwasara mazuva 20 chete kuti nyika ipinde musarudzo, idzo dziri kutyirwa nevamwe kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuitika mune dzimwe nzvimbo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, pamwe chete nenhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain.
Aiwa, isu sevana veZimbabwe, semacitizens, tiri kufara kuti chokwadi chabuda pachena. Tiri kufara kuti maMP edu adzoserwa, vanhu vanga vakasarudzwa nevanhu vaakuenda kunoita basa ravo rekunomiririra vanhu. Saka nyakunyange tiri kufara, hatisi kubva tapembera zviya zvekurasa nguo, nekuti vanhu ava vanga vasingambofanirwe kunge vambosungurudzwa in the first place, nekuti havana mhosva yavanga vakapara. ZEC yanga yakataura pose pose, vanhu vose vachinzwa vakaburitsa humbowo vachitaura kuti takaisa mapepa edu nenguva. ZANU PF neufirifiri hwayo yanga ichida kutsvaga kuteketudza kuti ikwanise kupinda muBulawayo itore maconstituents eBulawayo ayo avatadza kutora pamakore ose anga achiitwa sarudzo muZimbabwe.
Dr. Mavaza, munoti iwo nemutongo wapiwa nedare reSupreme Court?
Mutongo wapiwa neSupreme Court tinotambira nekuti tiri vanhu vanogara vachikoshesa zvinobuda mumatare edzimhosva. Tinoziva kuti utongi hwemutemo yeZimbabwe hunokosheswa nehurumende nevana veZimbabwe. Chepiri, zvinoratidza kuti zvaitwa neSupreme Court izvi zvinoratidza kuti isusu tagara tinokoshesa electoral process yedu, uyezve tinokoshesa the independence of the judiciary muZimbabwe. Zvanyaradza vanga vachiukura nevanga vachitaurisa vemapata akasiyana siyana kunyanyanyisa veTCC vanga vachingoti mutemo womuZimbabwe wakabiwa nehurumende kana tine ZANUPF. Iko zvinezvi vanyara vaakushaya kuti vodini, nekuti koti iyoyi yapa mutemo unotsigira TCC, asi ZANUPF haisi kutuka kana kushoropodza dare, nekuti inoziva kuti dare rinotonga matongero aro. Hatiudze dare matongero arinofanira kuita.
Vadzokora, manzwa zvataurwa naDr. Mavaza Hanzi, munosimboti makotsi akaiswa muhapwa neZANUPF kana kuti ari captured, hezvo zvabuda izvo, pindurai tinzwi.
Nyaya iripo haisiye ZANUPF kuti nhasi yangomuka yaakutevedzera mutemo. Tinoziva kuti ZANUPF vanotyora mutemo mazuva ose. Nyaya yaitika apa inyaya yevanhu, simba revanhu. Simba revanhu, simba revana veZimbabwe raonekwa nhasi. Inonzi pachirungu pressure. Macitizens akaita inonzi faka pressure.
Dr. Mavaza, pane vamwe vari kuti mutongo uyu unogona kunge wabuda wakarerekera kuTCC, nekuti papa ine nyayawo yava Modi yekuti vakayanonokawo kuendesa mapepawo kumatare.
Aiwa, uku kutungana kwembudzi. Nyaya yekungoti vamoji woga vanga vaendeswa kumatare hazvingarevi kuti ZANUPF ingarasi 12 seats nekuda kwemunhu mumwe chete. Saka hazvinei navamoji izvi. Matare dzimhosva haatongwe neZANUPF. Takabvira takuudza yekuti utongo weZANUPF ndewejechetere, ndewegutsa ruzhinji. Kana dare richinge ratonga, hurumende haina simba yekudzora zvatongwa nedare.
Vadzokora, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dziitwe. Zvii zvamunotarisira kuti zvingadai zvagadziriswa nezeki kusvika musi wa23?
Tichiri kuramba tichitaura nenyaya yevoters roll kuzeki. Voters roll ravakatipa nderekuti unotoning'inidza maziso kuti ukwanise kuverenga. Harisi mufomu yatakataura inotarisirwa kuti vanhu vapiwe. Uyewo tinoda kuti rirambe richiburitswa tichiriona kuti zvinhu zvakamira sei. Kune nyayawo zvakare yamuri kuona iri kuburitswa kwese kwese, nemumbowo hwacho huripo. Vheki yakawedzera mapolling station kupfuura avanga vakaisa. Akawandisa acho haasitozikanwa kunzi ari papi. Asi ndichipedzisa, ndinongoda kutaurira vanhu vari kumamisha kuti ngatititungamidzai kushinga, ngatitishingai kekupedzisira, tiende tese neuwandu hwedu, hakuna anokuona, endai munovhota musingatye.
Dr. Mavaza, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dzisvike. Zvii zvinotarisirwa nebato renyu kubva kuZimbabwe Electoral Commission?
Kubato rezet, we wish them good luck, we wish them more time, we wish them zvakanyanyisa kuti vawane simba rekunyatsomhanya kana rekunyatsoita sarudzo ine mazvo, vasingatyisidzirwe nenhubu dzinotyisidzira dzichingonyeba kuti tinomhanya kuHouse of Commons. Tinoda kuti zvakare kuruzhinji rweZimbabwe, aiwa musanyeberwe. Nhamo haipedzwe nekuti papinda kamwana kadiki kanonzi kamukomana. Nhamo inopera nekuti tabatirana kushanda tose nekuvhotera vamunangagwa. Nekuti chinodiwa, hatingarasi vabereki nekuda kwekuti kwauya vatorwa vechicheche. Nhamo haipedzwe nekuti kwashandura vagara vachitonga. Nhamo inopera nekuti tada kushandira pamwe. Ngativhoterei vatinoziva.
Vanga vari nhengo yeZANUPF vari Gweta vamasimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weTCC mudunhu reNorth America vatawanda Dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Imwe nhengo yeTCC yofa mukurwisana nevatsigiri veZANUPF muHarare. Dare repamusoro-soro rorambidza dzinodzokorora. Dare repamusoro-soro robvumidza nhengo dzeTCC dzakamhengedzarambidzwa nedare reHigh Court kukwikwidza musarudzo. Iko ndoko kupera kwenhau dzanhasi. Tichiti aiwa, rambai muchititsigira muzvirongwa zvedu zvemazuva ose. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Praxidis Jeremiah.